manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 17 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti vamwe vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vakaedza kupamba vamwe varairidzi vaviri nezuro kugokwe. Asi mutauriri webato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya mamwe masangano akazvimirira odzidzisa vanhu nezvekukosha kwekodzero dzavo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nengo dzaro mbiri dzakapambwa ndokuzopunyuka kugokwe nezuro nevanofungidzirwa kuti inengo dzebato reZANU-PF. Vadzidzisi ava vanonzi vakapambwa vari pakati pekunyoresa vana bvunzo. Asi bato reZANU-PF riri kuramba kuti inengo dzaro dzaida kuedza kupamba varairidzi ava. Frank Chikore anotipanya inotevera.
Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vati varairidzi vaviri ava vakakwanisa kupukunyuka mumaoko evanhu vavanoti vakavapamba.
VaOnias Wati navaJoyce Jim vanove varairidzi vekugokwekana vari pazvikoro zvinonzi Chemazana nechimwe chezvinonzi Selima. Varairidzi ava vakaabductwa nezuro vachiabductwa nenyaya yekuti vari kunzi havasapote bato riri kutonga reZANU-PF. Vakazokwanisa kuwana mukana vakapukunyuka asi mushure mekunge vabvarwa hembe dzavo mafoni avo ava vaiedza kutoresa mapicture nemavhidhiyo evanga vavapamba akazosvikawo pakupwanyika pari zvino vavari kurwisana kuti vaende kunzvimbo iri safe sezvo vari kufira kuti havachisafe tikunzwa kuti kuri kutumirwa vanhu vamwe vanotobva kukwekwe kuvaendera kunovatsvaga mugokwe kana imamo kuti vakawanda papi saa pari zvino vari mubishi rekuti vatsvage kuenda kusafety
Vamasaraure vati varairidzi vanofanira kusiyiwa vachitsigira mapato avanoda apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya
hatinoramba tichikurudzira mapato ezvematongero enyika kuti asashandise kumbunyikidza panyaya dzekutsvaga rutsigiro panyaya dzesarudzo tichiita titiwo zvikoro zvedu zvive nzvimbo dziri sefi kuvana kumaticha nekupropati yacho yezvikoro ive sefi kuti dzidzo isadisruptwe nenyaya yekuda kwemaelections tinotsutsunyumwa zvakanyanya kana tichiona bato reZANU-PF richida kupoliticisa education achimanikidza kuti varairidzi vese dai vaita teachers for ed dachiratidza kumanikidza kudai munhu wese ave weZANU-PF hazvigone mwene womwe ane mafungiro ake sedunga munhu zvino izvo zvakarwirwa hondo
asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati zviri kutaurwa neArtuz izvi hazvina umbowo hunobatika
Obed Masaraure tinomuziva ari mukomana anotsvaga mari maningi nepese pese neimwe nzira ndinoreva kuti haana kusiyana nemukorokoza kana neugweja mabasa ava vanoita kuArtuz haana kusiyana nevanoita zveugweja but zvakangonaka kuti vatsvage mari yavo uye vatsvage kukumbira madhona mari vasingapinzi zita remusangano weZANU-PF
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands vaAnesu Mahoko vati titaure nemutauriri wemapurisa munyika yose vaPaul Nyati avo vati vanga vasati vave neruzivo nezvenyaya iyi mutauriri webazi rinoona nezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti
hatisati tazvinzwa zvekupambwa kwevarairidzi
zviri kutaurwa netusesh.
Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza vatori venhau nezuro pakupeta kushanya kwakaita nhumwa dzesangano reCommonwealth dzanga dzichiongorora kuti Zimbabwe yagadzirira zvakakwana here kuti idzokere mugungano iri, kuti kupambwa kwevanhu kunogara kuchitaurwa nevanopikisa hurumende chinhu chinoitirwa kusvibisa zita rehurumende yava Emmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vakavimbisa veruzhinji pavakatora matomu kubva kuna vaRobert Mugabe muna 2017 kuti vachaita zvose zvinodikanwa kuti veruzhinji vachengetedzeke uye kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Asi mapato anopikisa pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende yavo iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu. Vamwe vanhu vakapambwa vakaita savaItai Dzamara navaPatrick Namanyama vakabva vatsakatika zvachose. Vamwe vakaita samuzvare Justina Mukoko vakazowanikwa vari mumaoko emapurisa mushure menguva yakareba vasingazivikanwe kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari muno muAmerica kuNew York kwavakokwa kuti vataure pagungano riri kukokerwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vaSiziva.
Tiri kuno kuNew York City kuAmerica. Patafamba nechirongwa cheDemocracy Forum chichange chichiadressa nevaimbwa mukuru wenyika weAmerica vaBarack Obama, pandinenge ndichitaurawo ndichipa mashoko angu maonero angu nenzira dzandafamba mairana nenyaya yeDemocracy, nekuti nyaya yeDemocracy nyaya yatinofanira kupembera nekucelebrata nekuinterrogata sevatungamiriri venyika dzakasiyana siyana kuti zvii zvinofanira kuitwa kuti tiachieve the goal ye democracy, nezvipi zvatisati chaita sevatungamiri vakasiyana vechidiki vari mumabhizinesi, vari mugovernment, vari mucivic society, vari kumaunions, vanenge vakasiyana siyana vanofambisa nyaya yekuti nyika dzese dzive ene healthy democracy and healthy culture.
Saka imi sevechidiki munenge muchitarisirwa kuita sei pamusangano?
Tichange tichipiwa mukana wekuti titaure nemaonero edu, titaure nekusimudzira nyika nekusimudzira vechidiki, nekuti isu tinorepresenta vechidiki, tinorepresenta vanomirira nyaya yekuti munyika medu muite democracy. Saka tichapowo mashoko edu, maonero edu, mafambiro edu, tinzwowo vamwe vanofunga zvakasiyana vakasiyana siyana vatungamiri vabva kuAfrica, tichionesana tichikurukura. Ndo saka ichinzi World Democracy Forum. Saka mukuru eva Barack Obama vachange vachitaura, isu tichapiwawo mukana kuti titaure.
Matambira sei kukokwa kwenyu kuti mutaurewo pamberi pemutungamiri akaita sava Obama vanoremekedzwa zvikuru pasi rose, kunyangwe vave havo pamudyandigere?
Mukana wakatikoshera isu sevechidiki. Munoziziva kuti vazhinji vanoshoroboza vechidiki vachinzi havagoni kutungamira. Saka tinowana mukana yekuti tiratidze mazivire edu munyaya dzekutungamira nemazivire edu kuti nyika dzifambe zviri nani. Mukana unoyu unotipa opportunity yekuti tidzidze kune vamwe nekuratidzawo zvatinoziva, nekuti mazano kupanana, kudzidzisana, kufamba basa, hakuna anoita hero in two struggles. Vanhu vanouya vachienda. Saka isu tinodzidzawo kuti tifambe nenzira ipi, nekuti exchange my ideas sevechidiki nevamwe vese vanofambisa shoko.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vachitaura vari parunare kuNew York muno muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Jocelyn Stole, vari pakati pechikwata chevanoita zvemabhizimisi vakawanda kubva kunyika dzakasiyana-siyana vari kushanya kuAmerica kuti vakwenenzvere ruzivo rwavo. Amai Stole vari kudzidzira zvekusimudzira mabhizimisi madiki munyika, zvinosanganisira kushanda nehurumende, kunzwisisa nyaya dzemitemo nezvimwe zvinogona kukanganisa vemabhizimisi kuti vasabudirire. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Marvelous Mkanganya uye we Studio 7.
Ichi chirongwa chakatinakira chaizvo. Ndafamba oma states akati wandei. Ndakatanga ne Washington DC tichitarisa izvo takatarisa ku policy ye America panyaya dzema small medium enterprises. Saka takafambira oma organizations akati wandei vachititsanangurira kuti pa policy at a policy level ma SME vanobatsirwa sei ne government. Tikabva ikoko tikazoenda ku New Orleans tikasangana zvine mama SMEs nemama organizations vanokurudzira nyaya dzema SMEs. Izo zvinda ku Idaho kwatiri kusangana nema organizations akawanda fund ari kukurudzira nyaya dzema SMEs ari kubatsira nenyaya dzekuvapa mari.
Mungatini zvamadzidza iko kuno ku America zvingabatsira sei madzimai emuZimbabwe?
Zvichabatsira zvakanyanya. Mukaratsotikana tichinatso upenengura nyaya dzekutambudzika kwemadzimai emuZimbabwe nenyaya dzavo dzema SMEs. Nyaya huru yavainayo inyaya yekuwana mari yekuti vakwidziridze mabhizimusi avo. Saka izvo tadzidza kuno tadzidza mamodels akati wandei ekuti vanhu vanokwanisa kuona sei mari yekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Saka ndiri kuona seruzivo ruchabatsira madzimai akawandisa kuZimbabwe chaizvo nekuti inyaya yagara ichinetsa nekuti mabhanga mazhinji, maorganizations mazhinji nekuti vane mabhizinesi avo ari small havakwanisi kunge vachiaccessa mari dzekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Tadzidza futi nyaya dzetechnology, technology inobatsira sei kuti bhizinesi rikure. Zvinhu zvichavabatsira zvizhinji nekuti munoona kuti kazhinji vanhu vanoita zvinhu zviri manyowa. Asi munhu ukaisawo technology yako business maunone zvinhu zvinokurumidza kufamba nekuti hauzopedzi nguva uchiita zvimwe zvinhu zvisina basa iwe urifanira kunge uri pabasa. Saka zvinhu zvandadzidza zvakanyanya zvichabatsira madzimai ekuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Jocelyn Stole, vachitaura vari parunhare kuIdaho muno muAmerica naMavelas Mkanganya uye weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vakazivisa nemusi wemuvhuro kuti nyaya dzekubiwa kwezvipfuyo munzvimbo dzeBobirwa iri pedyo nemuganhu wenyika yavo neZimbabwe kuChamembe kwakadziva kumabvazuva dzadzikira nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 63.2%. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitora mamiriro ezvinhu munyika yavo kana kuti State of the Nation Address pharmacists vakati Zimbabwe neBotswana dziri kubudirira zvikuru mukuderedza kubiwa kwezvipfuyo munzvimbo iyi zvichitevera kushandiswa dzemhando yemadrones.
We are making progress in reducing rustling.
Tiri kufambira mberi mukudzidziswa kwekubiwa kwezvipfuyo munharaunda yeBobirwa nokuda kwekushandiswa kwedzimotokari dzemudenga kana kuti madrones. Umbavha hwezvipfuyo hwaiitika hwadzikira kwazvo nzvimbo iyi kusvika pazvikamu makumi matanhatu nezvitatu zvine zviga zviviri kubva muzana.
Vakati dambudziko rekubiwa kwezvipfuyo nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kwoupfumi kukasagadziriswa kunogona kupararira kune dzimwe nyika dzemosadec.
This initiative will be expanded to
chirongwa ichi chichaitwawo kuti chizadzikiswe takabatana nenyika dzakapoteredza Botswana kuburikidza nezvibvumirano zvatinazvo nenyika iyi vane dambudziko rakafanana nekubiwa kwezvipfuyo. Kusvika pari zvino pakaumbwa komiti yemakurukota ehurumende inoona nezvekubiwa kwezvipfuyo pakati peBotswana neZimbabwe.
Kubiwa kwezvipfuyo zvinosanganisira mombe, mbudzi nemadhongi hwakapa Botswana kuti idome komishen inoongorora dambudziko iri muna gumi guru wegore rakapera ndokukurudzira matanho ekugadzirisa dambudziko iri kuti asimbaradzwe. VaDavidson Mapetla avo vane purazi ravo remombe riri mumusha wekubojango uyo uri pamuganhu weZimbabwe neBotswana vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekubiwa kwezvipfuyo dzadzikira zvikuru. Vatenda mushandira pamwe vagari venyika yavo neveZimbabwe kumisha iri pamiganhu iyi vakatiwo zviri kuitwa nedzihurumende mbiri idzi zviri kubatsira vane zvipfuyo.
ke mongwa batho ba na ba tshwenya tota ba eloreng nebile ke go thagotana le
puso ndiri mongwe wa vanopfuya zvipfuyo vanga vanetsikana zvikuru nenyaya dzekubiwa kwezvipfuyo mumapurazi edu asi pari zvino ndine humbo huzere kuti kune zvikwata zvakaumbwa kumativi enyika mbiri idzi dzinoshanda siku nesikati kuona kuti hakuna zvipfuyo zviri kubiwa dzinenge dzabiwa panenge paitika chikiribiri asi ndinoti mushure mekushandiswa kwemotokari dzemudenga mamiriro ezvinhu anaka kwazvo.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi remapurisa maringe nenyaya iyi sezvo mutauri wemapurisa munyika Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika pataenda pamhepo. Taedzawo kutaura nemutauriri wematebeleland South Provincial Police Inspector Loveness Mangena sezvo vari munzvimbo iri kushandidzana nemapurisa emuBotswana neZimbabwe pakurwisana nedambudziko iri asi vati vaita mutete panyaya dzinopinza nyimwe nyika pakati.
Now if it's Botswana, it's now international, it needs the AFCON. Yeah, area and area, but yangu kinda Botswana mkati ancha bumi rukomendi.
Nyanzi munyadze kudzivirwa kwenyika uye vachidzidzisana zvekuchengetedzwa kwenyika kana kuti security studies pabaisa kwa university muBotswana vatonderai muringani. Vati moshandira pamwe pakati peZimbabwe neBotswana kunobatsira kusimudzira nyaya dzezvoupfumi.
Tofanika tine kukakuwirira pakati penyika. Tofane magreement e trade like akato between Namibia and Botswana in South Africa yano tsapukoya. Vakatora nyika dzare dzeZimbabwe, vakatora Zambia dzikabatana sezvo dziri dzeSouth African countries. I think you can trade better.
Muna gunyana wegore rakapera mapurisa akaparura chirongwa cheOperation Let's Fight Stock Thieves asi Luseni amasele zvipfuyo ngatirwisei mbavha dzezvipfuyo senzira yekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru neBotswana mukusunga mbavha idzi. Kubiwa kumombe kwangokoda kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe neBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo kuchinzi kwakadzikwa mitemo yakasimba kuomesera vanoita zverusarura ganda kuTunisia, dambudziko iri rinonzi riri kuramba richinetsa vatema vachichema-chema kuti vanogara vachisarurwa munyika iyi. Imwe ongororo yakaitwa neArab Barometer inoratidza kuti vatema vakawanda havatozvione kuti vari kuitwa zvekusarurwa zvikuru vakakurira nekuzvarwa muTunisia macho. Izvi zvakabudawo muongororo yakaitwa kuMiddle East neNorth Africa kunyika dzinoti Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Sudan, Tunisia neMauritania. Zvinonziwo vatema vakaberekerwa munyika iyi vanozviona sevari nani pane vamwe vanobva kune dzimwe nyika dzemuAfrica. Zvizvarwa zvekune nyika dzakaita seCameroon neNigeria zviri muupoteri munyika iyi zvakatomboratidzira pamuzinda weUnited Nations munyika iyi zvichiti zvinoda kuendeswa kune dzimwe nyika nekuda kwerusarura ganda nekushungurudzwa kwazvinoti zvinogara zvichiitwa nezvizvarwa zveTunisia. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vatungamiri vehurumende yeUkraine neTurkey vanoti vawirirana kuti kutengeswa kwechibage negorosi kubva muUkraine kuenda kune dzimwe nyika zvikuru dzemuAfrica kuenderere mberi. Chibvumirano ichi chakakokerwa neTurkey neUnited Nations. United Nations neTurkey dzakamanikidzwa kupindira mushure mekunge Russia yatanga kurwisa Ukraine zvakapa kuti kutengesa zvirimwa kunetse. Russia inoti iri kudawo kuti chibvumirano ichi chitendedze kutengesa fotereza nechikafu zvairi kurambidzwa kuita pari zvino. Apo chikwata cheCommonwealth changa chiri munyika kuzoona kuti Zimbabwe inokodzera here kudzorerwa mugungano iri chakapeta rwendo rwacho neZuro, zvizvarwa zveZimbabwe zvine maonero akasiyana siyana pamusoro peurongwa uhu. Vamwe vachiti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano renyika dzaive pasi peutungamiri hweBritain, asi vamwewo vachiti hurumende ichine zvakawanda zvainofanira kugadzirisa, zvakaita senyaya dzekodzero dzevanhu isati yatambirwa. Kushanya kwakaita chikwata ichi kwakasanganidza nawo nekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwenhengo dzebato rinopikisa reTCCC 14 dzakange dzave kusvitsa mwedzi mishanu dziri muusungwa. Chiitiko chinonzi nevamwe chakaitwa nehurumende kuti iratidze kuti munyika munoteverwa mutemo. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Patriotic Party vaZvaringeni Samuel Chasi vanoti zvakanaka kuti Zimbabwe ipinde muCommonwealth, asi inofanira kupindawo zvakare mugungano reInternational Criminal Court uye kugadzirisa mabatiro ayo panyaya dzekodzero dzevanhu. Asi mutauriri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadok Chivasa vanoti Zimbabwe inofanira kungodzoserwa mugungano iri pasina zviga kana zvirango zvainonzi itange yazadzisa. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza vachasi maonero avo parwendo urwo.
Sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe, wokuthi ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapipi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Tine urombo vatereri takupai nyaya isiriyo. Tichagadzirisa mishina yedu kuti tikupei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri panyaya yekudzoka kweZimbabwe muCommonwealth. Asi iko zvino regai timbotarisa nyaya dzemitambo. Pachitarisirwa kutanga kuparurwa mutambo mukuru pakati peEcuador neQatar nemusi wesvondo kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Vamwe vanotevera nhau dzemitambo vanoti vari kushamisika kuti sei FIFA yakati mutambo uyu uende kunotambirwa kunyika yakaita seQatar isina nhoroondo yekutamba nhabvu. Kuti tinzwisise nezvekuenda kunotambirwa mutambo uyu kuQatar, tabata nyanzvi munyaya dzemitambo Momoyo uyo akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo muPremier Soccer League.
Zvakakosha chaizvo nekuti ndizvo zvinoita kuti mutambo uyiwe nhabvu ukurumbire kwese nekuvanga usinganyatsotambwa zvakanyanya. Uyezve mukatarisa rwaro rwanga rwaiswapo neFIFA vanga vagumirirayo kuti tinofanira kuramba tichichinja-chinja kwaunotambirwa kuitira kuti nzvimbo dzese dzisvike. Ndinobayira kuti zvinhu zvinhu zvakanaka uye zvinoita kuti mutambo usimukire.
Tiri kuona kuti mutambo uyu uri kutambwa pakati pakati pemitambo yemaliga akasiyana siyana muAfrica nekuEurope. Hazvizokanganise here vatambi izvozvo?
Zvinhu zvinokanganisa vatambi nekuti kana season yatanga tinoira kuti inofanira kungotambwa kusvika yapera asi mukatarisisawo kana masarudza nenzvimbo yekuti ndeo mutambo utambiri kukata munofanira kuita zvinoita kuti mutambo wacho utambikuwo zvakanaka kukata kwacho nekuti nzvimbo inopisa ngaione kuziva vakatsvaga nguva inoita kuti mutambo utambike zviri nani nemapisiro akumene saka chero hazvo zvichikanganisa mafambo yanga achiita maligi ndodaira kuti zviri zvakakosha kuti zvitambwe panguva yakakodzera kuzvokove kutambirwa
nyika dzakaita sana kata hadzina mukurumbira zvekuti dzinogona kuburitswa muraundi yekutanga chaiyo hazvizokanganise here uwandu hwevanhu vanenge vachienda kunoona bhora mukoma mo
mukatarisa vanhu vacho vari kuuya kuzoona bhora vekukata vazhinji vacho vakutofambira idzo timu dzakabva kumhiri idzodzi vazhinji vacho vari kufamba kuti vada kunoona mukomana lianoni vakomana vamwe vanenge vachitoda kunoonawo Cristiano Ronaldo ndo vavagara vachitoona pazvivhitivhiti zvavo saka uyu mukana wekuti vaita sei vavaonere pedyo saka handione zvichikanganisa kufamba uyu kuzara kwemastadium ndidaira kuti mastadium azhinji anenge akazara
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzemitambo mukoma momoyo vakambotambira chikwata checaps united nebaimo mupremier soccer league vanga vachitaura parunare muharare iko zvino tochidzokera kuna Jonga Kandemiri panyaya yeCommonwealth achitanga nekubvunza vazvaringeni nezvenyaya yeCommonwealth
kuuya kwechikwata checommonwealth muzimbabwe vachiasesa kuti zimbabwe ingadzokera mucommonwealth its a good initiative nechirungu urongwa hwakanaka techikumbiro kuti ivo vari kutungamira ZANUPF Munangagwa kana vachitarisira kuti zimbabwe idzokere mucommonwealth vachifara munhu wese achitarisira izvozvo havafaniri kuperera ipapo vanofanira kutora matanho akaita sekujoina ICC hatifariri kuti vapururudze kupinda mucommonwealth vasingapromoti dhemokrasi vachizotiza nyaya dzakaita seICC kanzi yai mujoine ICC saka tiri kuti panguva ino commonwealth team yauya sevanyai vachitarisira kuti after elections a2023 zimbabwe ingadzokere mucommonwealth zvichidhipenda nekuti maelectoral reforms akwaniswa here kuita before elections dhemokrasi iripo here
ndonzwa kuna vachivasa vachivasa munoti nerwendo rwechikwata checommonwealth uru nemashoko ataurwa navachasi
tinoti rwendo rwechikwata urwu rwakakosha kuti vauye vachitarisa kuti zimbabwe yakamira pape pane nyaya dzekuti tidzokera mucommonwealth asi kuti chakanyanya kukosha panyaya yekushanya kwavoku ndeyekuti kushanya kwavoku hakufaniri kuzotibvisa panyaya yekuti tinge tichiona kuti zvirango zvacho izvozvo zvavakanga vakapira kuzimbabwe vachibvisa mucommonwealth zvanga zvisiri justifiable ndonga ndo zviri important izvozvo kuti kana vachiuya kuko vachiti kwai vari kuya kuzoasesa kuti taapapi izvozvoizvo zvinogonava zvisinganyanyi kunge zvine pfungwa dzakati dzamei nokuti ivo pachavo havafaniri kunge vachitobvisa dzimwe nyika mucommonwealth pandingazonge ndichisiyana nezvekutaurwa navachasavo pokuti vanenge zoti kwanzi vamunangagwa ngavadai nyaya yezimbabwe hainei navamunangagwa vamunangagwa vangori purezidendi wezimbabwe izvezvizvi asi kuti kuchatoita mamwe mapurezidendi ezimbabwe akawanda zimbabwe ichatozoraramawo tese tisisiku zimbabwe inenge iriko saka hatitaura nezvenyika hatitaura zvokuti kwai vamunangagwa kana kuti vanhingi vazodaiswa nyaya iri kunyaya yezimbabwe ende tirikuti zimbabwe inofanira kunge ichipuwa mukana wakafanana nedzimwe nyika haifaniri kunge ichipuhwa zvirango haifaniri kunge ichibviswa panhu patofungidzira kuti pamwe nedi kana iri ipapo zvinobatsirawo upfumi hwedu zvinobatsirawo kuchizadzidzana kwedu nedzimwe nyika
vachasi pindurai tinzwe mashoko ataurwa navachivasa asi mazivire edu tinoziva kuti vamugabe ndo vakaburitsa mombe dzavo mudanga recommonwealth pindurai tinzwe vachasi
kubuda kukaita zimbabwe mucommonwealth vanga vachiputsa zvirango constitution papasina rule of law muzimbabwe vachita matanho avanoita hwangu tiri kuti patriotism handiti hakusi kutsigira vamunangagwa nezanupf patriotism rudo rwevanhu vachifarira nyika yavo saka hongu isisemacitizens tiri kuti zimbabwe inge ichidzokera kucommonwealth its a good initiative asi zvirango zvekuti zimbabwe idzokere mucommonwealth imomo kana takutarisa mareforms muzimbabwe anodikana hakuna rule of law hakuna dhemokrasi vanhu vaoramba shungosungwa saka tikatarisa mhosva dziri kupariwa nehurumende yezimbabwe haisi kuchengetedza mutemo iri kungoita zvainongoda chete inoda zvinosapota ivo
vangavari mutungamiri webato repeople's patriotic party vazvaringeni Samuel Chasi manzwawo zvakare kuna vamadhoc Chivasa veNCA. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyaimina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Tate ithuba ukuthi ngibonge uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesishona olwamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 17 kuLwezi 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
Commissioner General bahle qale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amateacher besenza umsebenzi esikolo.
Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bathumba ababalisi ababili. Uhulumende unika izabelo ezijiyeneyo amabhasi ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloko okuyabe kukhulunywa ngakho.
Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa okulabazali abatshaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. UMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathakazelela umncintiswano ozayo oweWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kulababalisi ababili abathunjwe izolo eGokwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Inhlanganiso le ithi ababili laba bebelobisa abantwana emhloliso ngesikhathi bethunjwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
I-R2s ithi ukuthunjwa kukamnumzana Onyasi wathi lonkosazana Joyce Jimu sokuchiye ababalisi enkabazwe bethithibele. Akwaziwa ukuba bafihlwe ngaphi yilabo ababathumbileyo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi kabazi lutho ngodaba lolu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuyethusa lokhu.
Kuyasimangalisa ukuthi ibandla leZANU langenwa yini. Kulabantu bemzini abe-Commonwealth abazebona ukuthi kulokuzinza yini ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libuyele njalo ku-Commonwealth. Yikho ke namhlanje babamba amatitsha, ba-adapta amatitsha esikolo lapho besenza invigilation.
Umafa uthi amapolisa kumele abophe bonke abacatshangelwa ukuba bakhahlameza uZulu.
Ubaba uMatanga, Commissioner General, kahle qale ngezikhiwi zegogwe lezo ezithumba amatitsha besenza umsebenzi esikolo. Kuyasihlukumeza njengabantu beZimbabwe, hatshi i-CCC kuphela. Ngitsho labantu labazali labatwana ukuthi abantu babhala ama-examination izikhiwi ngoba zona zaphuma esikolo ngamawindo sebebuya beziphazamisa imfundo yabatwana.
Kodwa umnumzana Tafazi kwaMgwadi obona ngezokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba amalunga ebandla leli athumba abantu.
We are not surprised by those allegations agitating falsehoods.
Asimangaliswa yilezo zinsolo zamanga thina lokufafazwa kwezindaba ezingamanga emhlabeni wonke jikelele. Izwa ngabantu bedinga ukuthi batholiswe izimali.
Umnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho laye uthi kuyamangalisa ukuba kulabantu abathi ibandla lezanu-PF kanye lohulumende bahlukumeza uZulu.
Misconceptions and misinformation regarding the alleged.
Ngamanga lawa akhulunywa mayelana ngokuthunjwa kwabantu elizweni, abantu bayazithumba nje ukuze kuhambisane nemicimbi emikhulu yamazwe ngamazwe.
Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kuyethusa ukuba lokhu kwenzakala ngesikhathi kulequla elivela kunhlanganiso yeCommonwealth ebelihlolisisa isimo sezombusazwe lokunye eZimbabwe.
Ibigger political issue yenzakala eZimbabwe ukuthi iZimbabwe iya-aseswa njengoba sikhuluma i-aseswa yiCommonwealth ukuthi ingabuyiselwa yini kumhlanganiso leyeCommonwealth eliBritain phakathi lamanye amazwe. Uhulumende kaMnangagwa ufuna ukuthi labo bazomu-asesa bebone ngani amalungelo oluntu ahlonitshwa.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela eZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF, amapholisa labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unike izabelo ezichiyeneyo amabhasi afika phose amachumi amabili 18 ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Esethula uhlelo lwamabhasi lolu oluzaphathisa izisebenzi zikahulumende, uMnangagwa uthi kumele abantu bavotele ibandla lakhe ngoba laye useqinisaka kulandela ukufakelwa itshefu eGwanda ngomnyaka ka-2017. Kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uMnangagwa uthe okwamanje ubona ngani uzaphila kwesikhathi eside kulandela ukufakelwa itshefu yilabo ababengafuni ukuthi angene esikhundleni sikaMugabe owagenqulwa libutho ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Kubikwa ukuba wafakelwa itshefu ku-ice cream eyayihluzwe eplazini likaMugabe. uMnangagwa uphinde wavula okusemthethweni umgodi omutsha eBlanket Mine ozakwenza ukuba inkampani le yembe igolide eliningi. UMnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU-PF uthi luyabukeka uhlelo lwamabhasi lolu oluphathelane lezisebenzi zikahulumende.
Uhulumende wathembisa into eziningi kubasebenzi bakhe lokho esithi ngama-civil servants kusukela ekuqaliseni kombuso wesibili okababa uMnangagwa ngo-2018. Okunye kwalokhu okwakuthendisiwe yikuthi kona izisebenzi zikahulumende zizatholelwa indlela zokuhambisa zisuka ezindlini zisiya emsebenzini kalula njalo kungela ntengo. Lokhu esikubona kusenzakala namhlanje eGwanda ikugcwalisa izithembiso ezafakwa ngubaba uMnangagwa lohulumende wakhe ikuzisebenzi zabo ezikahulumende ukubana bazabadingela indlela yokuhamba elula njalo ezayenza ukubana izamba zabo zisale zingavuzi. Lokhu engikutsho yikuthi kona bazathola i-transport eyamahhala besiya ezindlini zabo njalo elula eqondane labo. So amabhasi lawo esiwabonayo anikwa i-Public Service Commission yiyo indlela ekugcwalisa izithembiso ezazenziwe uhulumende kusukela ngo-2018 kuloku buya kusiya phambili.
Lizwa njani lina njengebandla Chuma nxa uhulumende esenza izinto zonke zonezi ezinje? Ngoba abanye bathi elikwenzayo kumbe okwenziwa ngumongameli uMnangagwa kulutshwana njalo sokuthethe isikhathi eside.
Kuyinto ejabulisayo kakhulu ukubona uhulumende okwaziyo ukunakekela isebenzi zakhe njalo futhi oqakathekileyo okwaziyo ukugcwalisa isithembiso zakhe abe ezenze ebantwini. Kuyanika ke ithemba. Sibonile eHarare commission wa izindlu ezakhiwayo njalo siyakwazi ukubana ezigabeni eziningi phose ilizwe lonke kulezindlu eziyakhiwayo. Lokhu kusebenzelana lama-banks o-NBC, CABS, Old Mutual lamanye amabhanga anjalo asebenzelana nohulumende ukubana izifiso zonke njalo lezi thembiso zikahulumende zigcwaliseke.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF. Besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla.
izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloko okuyabe kukhulunywa ngakho. Kanti umuntu nxa esiya emsebenzini ukhangelelwe ukuthi enzeni. Angithi umuntu ukhangelelwe ukuthi ahole ihole eliziyamphilisa limvumele lokwenza izinto ezishiyeneyo ezifana lokuthi nxa esedolobheni adinge indlu yokuhlala, kungaba yi-stand kumbe indlu esiphelile ayibhadalele ngemali alayo, kumbe ayekweleda kulaba abakweledisa izimali besazi ukuthi usebenza umsebenzi ozakwenza ukuthi enelise ukubhadala lezo zikwelede. Kube yikuthi njalo abantu bafuna ukuzihambela ngezabo indlela zokuhamba khathi abafuna ukuhamba ngazo. Linto yokuthi uhulumende uza kuthi khona uyanika ama-civil servants izisebenzi zakhe amabhasi ubaphelana amabhasi.
Abebandla lezanu PF bathi uhulumende uyazama ugcwalisa izithembiso azenza ebantwini ukubapha indlela zokuthi bayefikisa ngazo emsebenzini bengahlawuli. Wena ubona kungcono ukuthi benze njani ke lapha mkandla?
Singasabaholisi lo lalowo azidingele okokuhamba nxa efuna imota azithengele imota azahamba ngayo ngesikhathi sakhe esiya lapho athanda khona. Ngiyabona lapha kuluhlu ukuthi iMatabeleland South njengesibonelo kuthi izaphiwa amabhasi amathathu ayasukela ngaphi ehlala ngaphi ethwala bani, yiphi indawo ezasala elama-civil service yababani silaba sezimakliniki emakhaya labalimisi labo bani bani. Amabhasi amathathu angayigoqela yini iMatsouth yonke? Usuka esigodini usiya eBybridge, usiya komakhulela, usiya kombimbale, usiya eChikwalakwara, usiya eChitulipas, usiyavuka, usiya emkwabeni khona levokola, ngichiya lezi ndawo eziphakathi. Uhulumende abodlala ngabantu kakusebenzi. Ama-civil service angabenzi odoli bakhe, ngabaholise ihole elithenga abantu bazithengele izimota zabo bahambisa ntando besiya lapho abafuna ukuya khona. Njengalokhu esakwenzayo thina sisengama-civil servants singababalisi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla uthakazelela ezombusazwe. Sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Iningi labazali abadabuka eZimbabwe abalabantwana abafunda kwele South Africa bathi abavumelani lemithetho elakho ukwethulwa lugatsha lwezomfundo ezakwenqabela ukuthi abafundi babizwe ngokuthi ngamantombazana kumbe ngabafana ngenjongo yokuhlonipha ilungelo labafundi bobulili ama-gays and lesbians. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugwalo olwethulwe lugatsha lwezemfundo e-primary le-secondary lolu hlangothi lukahulumende luthi imithetho emitshale elifuna yethulwe ezikolo zonke kwele South Africa izaqinisa ukuthi amalungelo abafundi bobubili gays and lesbians ayahlonitshwa ngokugcweleyo. Lolu gatsha lufuna kungasabi khona izambuzi ezilotshwe ukuthi ngezabafana kumbe ezamantombazana. Lufuna abantwana basebenzise yiloba yiziphi izambuzi. Lufuna njalo kungasavunyelwa ukwehlukanisa abantwana loba ukubabiza ngokuthi ngamantombazana loba abafana. Limithetho engakethulwa isivuse umsindo omkhulu kubazali, amabandla ezombusazwe labezenkolo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Vusman Mathwasa ulabantwana ababili abafunda kwele South Africa. Uthi ingozi lefuna kwenziwa lugatsha lwezemfundo.
It's not right ngoba thina singabantu ne singama Africans. So I think bona they have the right ukuthi babizwe kanjalo, but bona ukwenza kwabo akumelanga kuforce abaphathi ukuthi sonke uthi yonke ingane so sekumele i-treat like it belongs to LGBT community. Not everyone belongs to that.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi uMadawu Ncube uthi akudingwe enye indlela hatshi le efuna ukulethwa lugatsha lwezemfundo. Uthi njengomzali uyakuqakathekisa ukuthi umntanakhe azazi ukuthi ungumfana kumbe ungutombazana. Uthi bakhathazeke kakhulu ngoba sekungathi umthetho ofuna ukufakwa usubamba ngamandla bonke abantwana ukuthi babe ngabantu bobulili. Intathe zindaba edabuka eZimbabwe umxolisi Ncube laye ongumzali labantwana abafunda kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi ilungelo labantu bobulili lihlonitshwe. Kodwa
abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kuzaxokozela okumangalisayo edalele House of Representatives eseliphethwe libandla lama-Republicans kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Idale leli beliphethwe libandla likamongameli Joseph Biden kungakenziwa ukhetho. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine liza kwenelisa ukuthengisela amanye amazwe amabele okwenyanga ezine ezilandelayo. Lokhu kulandela ukwengezwa kwesikhathi sokuba ilizwe leli lithwale amabele elwandle. ELeRussia belifuna ukwephula isivumelwano samazwe lawo mabili esokuthwalwa kokudla ngesikhathi kulempi kwele-Ukraine. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe amancane aphikisayo bathi kulusizi ukuthi abaphiwa ngayithuba lokuhlangana lequla le-Commonwealth ebelise Zimbabwe ukuzohlola ukuthi ezamalungelo kaZulu ziqhutshwa ngemfanelo yini ukuze iZimbabwe ibuyiselwe kumanyanolo. Iqula le-Commonwealth leli lifike elizweni ngempela sonto lagqiba uhambo lwalo izolo ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla le-ZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-CCC. Lihlangane njalo lenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa eHarare. UChamisa leziphatha amandla zenhlanganiso lezi batshele iqula leli ukuthi iZimbabwe kumele ihloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo ukuze ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abangaphiwanga ithuba abafana labezaphu labenhlanganiso ye-Ibhechu likaZulu bathi badanile. Sixoxe lesiphatha amandla se-Ibhechu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo onguye osungula lingxoxo.
Sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe wokuthi ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare. So mabebuyile bahlangane leHarare basho ukuthi bahlanganele iZimbabwe yonke ijikelele. Bese ngithi ke makade kungabe besibabonile-ke labantu base-Commonwealth kahle kahle babunkomo besinalokhu engqondweni yethu ukuthi ngabe ulwazi lolu besiluthole kuseselesikhathi ukuthi bayeza. Besizimisele ke thina njengebandla le-MRP ukuthi besizahamba khona le-Harare mhlawumbe sithumele abantu abangafika mhlawumbe 10 babe nama-placards nemibhalo thizeni nomusho thizeni esiwuchazayo ukuze bavule amehlo ngendlela abasebenza ngayo. Ngoba esikunanzelelayo ukuthi-ke kuningi okuhlupha iZimbabwe ngaphandle kwezinto ezenzakale eHarare ezinokwenza nalokho kwenziwa iZANU-P F. Ngoba singakukhangela kuphela ngesiZANU-P F zabona ingani kuthiwa kumele kulunge kuphela kuZANU-P F. Kanti uhlupho luseZimbabwe yonke ijikelele kumele ukuthi kulungiswe izinto eziningi. So-ke thina besahamba-ke lapho-ke ma noma bengasiphanga-ke umcijo ukuthi sihlangane labo sikhulume face to face. Besizimisele ukuthi siyedemonstrator khona ngale-ke siphakamise ama-placard. Leyo nto izaba yithulu engcono yokuthi-ke sibonise umhlaba wonke nge-displeasure esinayo khangeleke inhlupho zethu esinazo njengabantu bakomthwakazi.
Mnumzana Fuzwayo, lina lani njenge-Ibhechu likaZulu, yiziphi izikhalazo ebeliyazifikisa kuqula le-Commonwealth lele?
Vele okuqakathekile yindlela abantu abaphatha ngayo elizweni ikakhulu imathebheleleni. Ezithi zikathesi kuthiwa kulungiswa udaba lomdoqazo i-genocide i-Gugurahundi kodwa uzathola ukuthi inkabazo ihliwe ngaphandle, inkabazo kayinikezwa ilizwi lalikutitsho ukuthi ifuna kube njani. Kuningi okuhlukumeza abantu bemathebheleleni, i-marginalization eyenzakala elizweni. So mbona ngazathi konke khonokho izinto ezezeziqakathekile ukuthi abantu siziphakamise ukuthi hhayi nalobo baba lo elitshele sithi yena uyalungisa udaba lombhuqazi akalulungisi ngendlela esithisa i-victim kodwa ululungisa ngendlela esithisa umbulali. Yiso lapho okuqakathekile ukuthi mhlawumbe kwazi ukuthi hhayi ngoba ingozi ukuthi abantu bedilive ukuthi udaba lomlili uyalungiswa lona kusenzwa amadlwane umhlazana udaba lolu selulungiswa kuze kuye kuzwa abantu abayibo abalimanayo ukuthi bafundile ubanje njani bebanje ngubani ngaphi ngasikhathi bani.
Moyo, ngemva kwemihlangano yaleli qula labomnanga kwalabochamisa lezinye inhlanganiso ezizimeleyo, ubona iCommonwealth ivuma yini ukwamukela iZimbabwe futhi?
Esikunazelelayo babuNkomo ukuthi ukukhuluma esikuzwileyo kakhulu inkulumo zabomnanga kwanezabochamisa ngale ikakhulu kuye kuyikho lapho okule okulendima enkulu yepolitics edlalwayo ebonakala international. Sizilalelile inkulumo zabo sazizwa nje, kodwa uyabona nje ukuthi ukukhuluma kwakhona ayisikho nje lokho kubonisa ukuthi abantu bazimisele ukubamba izinto eziyizo eziyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe libe yilokho eliyikho khona. Uma ulalele even abochamisa abazange bake bathinte ngento ezifana lezi ubabufuzayo asezithintile ngenye izibalisa. Okwenza bangazithinti ukuthi bona aziba-affect. Njalo umnanga kwa angeka kuthinte lokho ngoba akum-affect kangako ngaphandle kokuthi ke abe batshele ukuthi hayi uyakulungisa unendlela yokulungisa. Bebe sebejike ngale besivalele ngaphandle ngapha emathebeleleni ukuthi singezwa. Thina ke sikunanzelayo ukuthi ke asazi khona ngesiZimbabwe ukuthi bafuna ukukusolva kanjani. Kodwa thina njengemathebeleleni ngapha emthwako omthwakazi into engayitsho ukuthi thina asizukuthula ngoba esikunanzelelayo ukuthi imathebeleleni ngumthwakazi yonke jikelele. Iloke isibekelwe ngaphansi abafuni ukuthi ilizwi elangapha emathebeleleni kulokomthokazi lizwakale international. So ngaleso sizathoke thina ke whether bayayibisela iZimbabwe kumbe abayibiseli mbweni ngala uwenza kakhulu umahluko kithi ngapha emathebeleni ngoba inhlupho zethu zabe lokhu zingekasova lokhu zifanana. Ngoba ungananzela inhlupho zeZimbabwe eziningi ziye yeme kakhulu kuma-human rights abuses, into ezasukela ngapha kugugurawundi ukubulawa kwabantu, abantu abalokhu bekuqhubeka behamba nje kungela muntu obathintayo.
Babafuzwayo akuyiphethe
ungakhangela enkulumeni zona izinto ngoba besitho kamoya ngiyana kuhlezi abantu bonke abasesezibeya but izimo umkhangele lilizwe elilamazwe ayi-2 alenhlupho ezithiyeneyo ukuthi ufithi ngobani oyabe mele uhlupho lwemathebeleleni. Because inhlupho zemathebeleleni the times they are not seen as the national issue but they are seen as a regional issue. So ukuthi uma bekhuluma labana bakhuluma ngombuso but thina sikhuluma ngamangcwaba ngokuthathelwa amathuba emsebenzi nokungachathwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo kungxoxo ebilawulwa nguNtungamilimo Nkomo.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abachiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba owe-FIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar. Amaqembu ezenguqu amazwe omhlaba achiyeneyo angamathumi amathathu lambili 32 ayangqikilana kudingwa intshantshu ekhangelelwe ukuphiwa isicoco mhlaka 18 kaMpalakazi kugqitshwa imidlalo le. U-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7 ukhulume labanye abadlali benguqu abalodumo abadlalela iqembu lesizwe elama-Warriors.
Imidlalo yezizwe zomhlaba eFIFA World Cup ikhangelelwe ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kunye labadlali benguqu labo balawo amaqembu abawasekelayo. Asizweni ukuthi umdlalo olodumo odlala ama-Warriors uMarvelous Nakamba osedlala eBrithani yena usekela liphi iqembu?
Ngidlalela i-Aston Villa UK English Premiership. Ya, nge World Cup ngizabe ngisupporta i-Argentina. Mbona ngani iqembu ngani ha liqinile so far. But akhona amanye ama teams also like are strong, but for me I think seven supporter Argentina yembona ngana vale good chance to leave the cup World Cup in Qatar.
Owake wahola iqembu le Highlanders leqembu lesizwe labafana baleminyaka ngaphansi kwamajuma amabili lantathu 23 kunye lelesizwe lama Warriors ngasikhathi sinye uThulani buyancube yena uthini?
I mean I think it's to World Cup this year. I think it's between Brazil and Argentina. I think those are the two teams I think they can win it. But ngaba lama surprises, but for me I'm going with those two, Brazil or Argentina, and I want Messi to win it before he retires.
U-Agent Ajira Sau laye odlala iqembu leZimbabwe sendlela ama-Warriors i-Dream Team yayiqeqeshwa ngumunye uRenard Fabish uthi amaqembu amaningi kule mncintiswane sethuthukile kakhulu kwezemidlalo yenguqu.
Ubona ngathi in terms of i-competition ama-countries amaningi sayimprova in terms of ibhola. Like we said ukuthi i-competition kathi i-difference kayisekho nkulu kangako. Sithandazela osifisela i-Argentina for ikhesi kawani ekalala no-Messi. He has won everything in football, except in the opposite World Cup. I'm sure his colleagues, his teammates, even in Argentina, they are paying for the opposite.
Kukanti u-Alexander Maseko the cool ruler odlala iqembu le-Highlanders caps inatele le-Sundowns kunye leqembu lama-Warriors uhamba labafana be-Samba Stars.
Indaba ye-World Cup, I'm thinking on my side as much as I want ama-African countries ukuthi aphumelele. That's my first choice, but I'm looking forward for i-Brazil to reach the finals. Yeah, let's hope they will. But I really want ama-African countries to go further until ima-final.
Umkhokheli wenhlanganiso yenguqu ye-Cameroon Football Association wayengumdlali olodumo uSamuel Eto'o uthi iqembu lakhe le-Cameroon liyathatha inkezo le. Amazwi akhe aphikiswa ngumdlali weZimbabwe owadlalela wabuya waqeqesha iqembu le-Highlanders wadlala njalo ku-Dream Team. UMathinda Khathazile Ndlovu.
Uyabona njani? Ngawuvele ngathwabe kule Zimbabwe ukuthi be-saying iZimbabwe ngawini because ngama-Zimbabwe.
Yeah.
I think you are Kuluma because I'm Cameroon. Yeah? But I think Morocco is much more stronger than Cameroon. In Inaz, Mbono. But again, anything can happen. Yes. Anything can happen. We are not saying what Kuna, because Lan and Mr. are with Iluto. It's less peace of not Kuna Lan and Mr. or Mr.
Kulo kusola ukuthi kungani ilimqintiswane we-World Cup yahanjiswa elizweni elingasola ibhola le-Qatar. Njalo ke kuthisa kwamagama. UMathinda uthi World Cup ibhoda ngamazwe omhlaba, ngakho ke abantu bangasoli.
Ubhlatela yanto wasola ukuthi utwane bahambise i-World Cup e-South Africa. Wasola, sesomuntu esola abanye abantu. Kuvamile lo. Ngingaze libuye e-Africa khona kuyathisa lapho. So ibhola ladlalwa anyway. It doesn't regardless of when. Done anyway. Okay. As long as we grant that, it's not going to be a simple problem.
Umncintiswano we-FIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kanhlangulo noNtulikazi, kodwa umdlalo yalonyaka idlalwa ngalesi sikhathi ngoba kubalekelwa ukutshisa ukuba khona phakathi komnyaka elizweni le-Qatar okuyilwe liqoqa limdlalo. Ngiyimela Studio 7, ikamela mu-Ezra Chisa Sibanda.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngenhlelo ezijiyeneyo ezenziwa ngabesifazana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF bathumba ababalisi ababili eGokwe. Uhulumende unika izabelo ezichiyeneyo amabhasi ngesikhathi ukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa abazali bachaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. uMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathi bathakazelela umncintiswano ozayo owe-World Cup. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimumagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.